manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as asina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiristwa kunze kuenda kubasa. Nekuti havana mari dzacho. Zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri yavo. Saka zvinongoramba tiri pasemvuri chena. Ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nokurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezeCTU vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiridze mhere ndikati manje ndingaridzirani. Kwauto shinga ndakamira padhoi papapo ndionei umba yese yakutotapuwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi relabor court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare relabor court varogers manyangadze pamwe chete navalorenz murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanika vachitadza kuenda kumabasa. As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiristwa dzekuti vakwanise kuenda kumabasa. Nekuti havana mari dzacho. Zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka zvinongoramba tiri pasemupozisheni. Ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda vashandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi nezvakanaka uye vadzokere kumabasa avo nengo yakafanira. Saka yaizi nyaya yekutya yekuti tingatye hatifanirwe kunge tichitya employer wedu. Tofanira kunge tichitoengeja employer wedu. Hatitokwanisa kufanirwa kutibatsira kuti tidzokera mabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana naChiremba asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana Chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana Chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hoyugara wakabatira hura mumaoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wezCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiriri wesangano ravo vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo General Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni achinzi izvo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwazve president inini ndikatumirwa gwaro rakadaro, Vice President Florence Daruinga akatumirwa gwaro rakadaro, Deputy Secretary General Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapimirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakare kechipiri utungamiri wezCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino, asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi avo vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Hatina chatinomirira nokuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvino tatokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana-siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwe zvesimba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufa nenzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufa nenzara kumaboarding schools. Zvinhu hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo zCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo General Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matano api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisayo vasingadzidzi. Hatingatenderi vanhu vane nzara, vane ukasha kuti vainvigilete manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yado yakoka musangano wenhaurirano dzemari musi wemuvhuro mu14 October iri inyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiga tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yakubuda asi taakuziva hunhu hwavo chakachejedza ndo chakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuamerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7 form 4 pamwe neform 6 izvo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapau mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino vaAhmed vakarumbidzwa nekunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli vekuSouth Africa muna 1916 vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vashakabvu vaNelson Mandela vekuSouth Africa vaAnwar Sadat vekuEgypt uye vaKofi Annan vekuGhana vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu vekuSouth Africa vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya vanova mudzimai mutema weku tanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu muZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pitsai Ruhanya
Chokutanga ndechekuti Prime Minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita President wedu vamunangagwa pakabva vaMugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwemunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal but beyond peace deal yavakaita neEritrea munyika mavo chaivo vanhu vaiita zvechitsotsi vanhu vaiita zvehuman rights violations vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu vamwe vacho vakaritaiwa vamwe vakabviswa majajisi anga ari corrupt akabviswa vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblem yanga iri muEthiopia kubva panguva yatongwa Ethiopia nana vamengisto negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo mapoliticians vomuEthiopia even vanhu vomuAfrica saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa
mubvunzo wekupedzisira mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica
aiwa wakakosha zvoyo because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana umwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita vamandela ndi vakandoita Nobel Peace Prize vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri vamandela vakati ini ndinongoita 4 years one term iwewe taunde tichitonga chiindai mberi nyika yese yakavhurikana nhasi ANC chaiyo iri kutonga nhasi is a liberation movement but ine capacity yokuzviita renew ine capacity yeself correction ine capacity yokuti payatadzaizvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamiri weZimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano ane capacity yekuti vakaita reform. The political, which is a rotten political, the political, which is decomposed, vane capacity yekugadzirisa nyika inekuti inde mberi.
Nyanzvi nyanzvi zvematongerwo enyika vachita dzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya, vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Svingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva tosaita mbona zveba. Mumashure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa moto tabva mumaminda ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuva. Mhepo iyoyo yanga yakaoma yanga ichisisa kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha kwakubuda kwakumira panze. Wana wangu 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 ngatipinda wazukuru ngatipinda mbedu. Apo takapinda mbedu mutika kizo jitikiri zese za haku kuda kuzurwa kumba umbaya kuda kudo noba taku kuda kande. Saka taa tili pavaranda. Nguwa shoma shoma tili pavaranda ipopo. A titone marata kutodo na maasibesa kutonde suwa kutika kumba mindo. Ende mepo ye antai nambo yona mwananga. Ndiri sirikazi ndakada kutindiri vendere nikati ah manji ningari zirani. Kwauto shinga ndakamira padoi papapo tione umba yese yakutotakurwa ende yairira kunga iri kuridza mururu mhepo iyoyo. Takazopinda mumba kunga mapasti 8 pane vamwe vakanga vazouyiwa kuti atazwa noizi yaita apo ndikati umba yaenda. Saka mudarara paindikati handitombozivi kuti ndinorara paiba. Izvozvizvi mwanangu ndiri shirikadzi ndiri panze kana kuti ndizive kuti ndotangira papi. Ukunda ndakuda kuti ndichigadzirirwo tumasenzi tokuti ndikatengesawo kana tubindi twangu ndotenga fetirazi handichaisi mudi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroera kuti mwanga ari kudzimwe rumu dzeadhasai.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaoa anga ari kuda kugara neni angada kuita makotizi acho kuti aone chekubatsirikana ndicho. Ndiye ndinaye panapa akanga arumbata zvebridging chikoro ndiye atombotidza amwe majoini kuti ambojoini seboti ndikwanise kurara here. Asi ndiri kutya manji kuti mhepo iyi izvo kwakarema kudai ikauya zvenhausi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwe vakapudzirwa dzimba?
Mukomana 1 gidi monya umwe akanga atomhanya kupinda mubedroom saka umba yake yese yakabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko. Saka iye uri kuchidhina 1 takazomurova pamusana ndiye ndazwa. Asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba korara yanga ichinguva yekuda kubika ndozvakabatsira mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. vanhu vakawanda vanonzi vakuvara muKenya apo ndege yadonha ichangobva mukusimuka panhandare yendege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. Vamaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmeet kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Zvese yakwidza no 200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti tipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu marets edu atinokolekta pamwedzi maximum yavo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara futi magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana veani, ZRP, ne ZPS, ne mamwe ma departments, maparastate house government, anoti owa mari rosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaichifambira. Dambudziko ratinandira kuti chero takaita supplementary budget. Pa supplementary budget rachina roda kutanga ra approve na minister. Kana minister asina ku approve, hatitendedzi kucharge vagari mari isina ku approve na minister.
Vamaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifani kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhendi revanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifani kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaiti kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handi yakatendera ichitoda kukwidza maretsi izvezvi ne 400% apa zvese ari kukwidza ne 200+. Saka zvinoreva kuti patori nemaextra mazimari aripo ipapo. Ivo ndo basa ravo sekanso kuti itsvagire vagari mari iyoyoyo kuti vakwanise kubhadhara mari yezvese. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanso imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanso ngaito make sure izvo ndokuda kujaira vakati topinda muroad nazvo izvozvezvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mukuti vanoti kanzuro inofanira kutevera zvikwete zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura makumi mana yobhadhara magetsi pane kubvunzira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavanoda kutora chinenge chavatigozhera isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari. Zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvinei hurumende yedu kukanso. Saka isu zvatotarisirana zvekuti ivo vekanso dei vataurirana nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kubukozesa kuitira kuti mvura isatombodzinga zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura 10 izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Mwanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injiniya Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isarambe ichidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chekutanga ndoti ngatigamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora kwa tijunga sami sikuwe sehe kutitipe punduzo. Ino haese nguwe kuramba kutambira mikana iyo imisho mewaniku.
Ndinoona se wanuwe weze machechi, I think wane kodzere kutawura first sema citizens, first jaro ze Zimbabwe. Asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvanodai vati vataura pane kuti ngati mise ma elections kwe 7 years. Ndashauti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi, uyezve zvinozofamba sei. And ndinoona kunga waita imwe yatinoti vigorous overreach into clearly a secular no domain.
Ndiri kuti nyaya 7 years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambirei shoko iri todi vandudza tori twasanudza. Batirira pa 7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years ini ndaingosenzwisawo 10 years ndo shoko randa kugara ndichipotaura. Ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP dzasumudze ruoko rwake ndoda kuita MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita. Bati chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaita.
Vateereri, ikamashoko amanzwayo ndiwo zvatisenge tichitaura nezvazvo palive talk nhasi. Kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa. Toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu palive talk. Asi iko zvinotombotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano ekaso Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakati pavei, asi ichikwanisa kudubura kubva pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvekwata izvi Caps United ne FC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma, asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo. Makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo, FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera, kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa.
Panguva ino hapana magames angangonzi ari easy. Vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki. Ubva wazozvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa.
Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi, avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri.
Takuona hangu zvakanaka, asi Caps United ndiyo ichibudirira plus home advantage zvayo inenge iri pahome plus yagara ndiyo iri pamusoro pelo. Saka ndiona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi. Wange aione sivina pajemero.
Asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum, sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare. Pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu. Dynamo zvekare haina kupfavirwa nerwendo, sezvo iri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi kunosangana neNgezi Platinum Stars, iyo isingaroveke roveke kana iri pamusha payo. Ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weleague uyu, zvekuti murayiridzi wayo mutsva Rodwell Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apavise rwendo rwake. Vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari muBaba Field Stadium mumutambo wavo neTeo 1, iyo iri kurayiridzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Boso. Asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi, sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, Manika Diamonds versus ZPC Kariba. Harare City versus Mushowani Stars. Shondo, Chapungu versus Herentals. Blue Chips versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tashka kumagumu ichirongwa chedi chana sindokse ya minastandikile nao ze isindebele, ndini Blessing Zulu.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngakhangela ukuthi ilanga leli nqali kuya FDA libuya libe team yalo. So i-team yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. So okujwayele ukwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele-International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le album ngisebenzile nokhaya wamasika amahle asebenza no-KD indoda enye ebhekha uBabulanga Thokozani. Ngazosebenza le mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho.
Ngohlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kamaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele-International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele-MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini i-sanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana unkosazana Mantathe Mlotsha usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook. Wakubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Isini yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Ke ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops bengene kuradio la ku-TV bekhuluma ngetinye nale yabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzileyo lo nyaka ukuthi
bengibuza ukuthi mani sithi empowering girls for a better tomorrow kuthoni kini ngangikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya ngasenanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku-grade 7 abaceda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga i-school fees abakwanisi ukubona ama-results abo abanye abakwanisi ukuthola izindawo zabo-form 1 because ababhadalanga i-school fees so ngase ngikwenza kwaba i-responsibility yami ukuthi ngigidimise ecampaign engibize ngathi lead girls to school where I'm encouraging abantu engibaziyo ku-social media abantu ebenisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngi-fundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana i-school fees for wanye ngikhangelela ukubhadalela abantwana abaku-grade 6 khathesi besiya ku-grade 7 2020
okwamanje-ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikolo
i-campaign leyo siqalise nge-Monday ngiyenze specifically for i-international day of the girl child and i-target yami bekuyiki-raise i-school fees for abantwana abangu-12 sengu-12 benjalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6 ama-province ona lawo bengikhangele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are leading ama-initiatives khona ngayo so kuba lula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayendlakathi esikolo but asela i-school fees i-campaign le is been running for 3 days now ngokukhangela kwethu le sapoti esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisapota omunye wathi ngizasapota abangayi so ugcina unanzelela ukuthi i-tofu yakho ibhajetheleyo you-end up supporting more girls
lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini
ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa sesithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow so weare profiling abomama every day kusasa sile-session sinesikhangele ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them and then besikhangelele ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonaleyo but abantu esisebenzisana labo kubona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week so we're going to stretch the campaign up to the end of next week
itholakala ngaphi
itholakala ku-Facebook Facebook ibizelani ngumantathe mlotwa abantu bakwazi ukuzelela ama-message ku-Facebook also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call isebenzisa u-0783962842
lo ngumkhankaso wenza wena njengomantathe hatshi ukuthi phansi kwenhlanganiso
ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo and then ngisebenzisana futhi lo jaga okuthiwa ngu-blessing fire yena wenza ngezokugida ngoba kusasekuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session i-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25 so imali yena leyo izacontributa as well to i-target yethu e-school fees
wenzelwa ngapho umdanso lo
ekusiharare ebathana i-gardens is no Jason Moyo on the first floor who stood your child to be a trust. You can take it in the lap of the Dazon and the Ukarisan was 7:30 Upela or 9.
lo ke ngonkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa icingweni lo Praxis Jeremiah we Studio 7 eseHarare Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu owe-General Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni amagameted rural teachers union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi. Soke siyakwazi ukuthi okuthiwa yi-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphi ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho ikutshengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende a-attende into abantu asebathabanga ngayo usuba agcile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Aso secrete ukuthi amadokotela akumelanga ukuthi ngabathola imali abayitholayo ngokuya ngeke kube ngabantu abalokhu bekhubeka basemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyeli isituation injalo. Amatitha ngokuya ngokuya siyo ngamali okumele ukuthi ngayiholwa ngabotitha ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo kunokuthi kudilwe le issue yokuthi imali zamatitha kazikho. Nangamazwe ale rule of law ale-democracy elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekela uku-athendwa abantu manje ayithi lapha kwethu lasangikwazi imethodi bani abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactha ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelide lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yabona le abathi i-PSP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyuli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqeda iperiod yokubopha le imali izabuye abantu bebezabapheshene. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhani upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kwe-osterity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha kanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphuma ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatitshi ibizaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesiLungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha izisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admire Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ndantu mteto nje u-Section 62 Education Act. Iwa kutoi kuti abantu kumele bafunde ama languages la angu 3. IsiShona, IsiNdebele, lesiKhiwa. On an equal time basis. Up to Form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wona umthetho uthi kuyayenzwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Yo, abantwana bafundiswa isiShona. Indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesiShona after this time kulesiKhiwa. Uyabona njengami mina vele bedridge kodwa kathesi ngihlale eHarare. Ngiyabe funa ukuthi umntwana nami efunde isiShona efunde nje lesiNdebele lesiKhiwa konke kufanana.
Sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo ezidakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into efuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko. Kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini?
Asikaphiwe. Athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesibelele ukuthi i-minister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date.
Yebo ke uxolo lowo ngumnumzana Timon Thabana iGqwetha ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ku-Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318. Nizaphinda njalo 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakala lokuthi kumbe ayenze into elifuna ngala ikhonokho ukuthi asilungiseni i-GNU wonke labana abantu othamisa lochangela wesaphile nabo banibani ebabiza esithi bani yesilungisa i-GNU for the wild sike siminto lezi sibungisa ilizwe ethi asuka lapho bese sithi asilungiseni kinsizo zabantu bemantipulateni udalembo wesaphile bezomsapota msizo zonke lezi zinto emdalembo bese qalisile ukuyikhuluma yena le ilanguage abanye abangafuni uxolo bese imkwadele bese bemzondele udalembo kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udalembo bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuxolisa abantu bemantipulateni amsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umgabe ngoyakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgabe upower that's why wazwakala ngathi sane isikhathi ediyena manje sengingafa ngingafa baze bengibuza ontongogala nabomashuko lookout ngizoba khona ukuthi ngibatshe kodwa hayi sishiye senze lokho. So lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayathanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lisifa abanandaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungala kho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well, angeke ngizicommente kuleyi opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone usolo nokuphula. Angizicommente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishuwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe, but mina ngidinga lo obona ingani ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi alethe lokho kuphuza.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswane nokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kwisiphala sikagroup B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly elakule-Egypt, ele-Etoile du Sahel elakule-Tunisia kanye lele-Al Hilal elakule-Sudan kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula i-team ade singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kugatshana lapho isevisi siyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala and ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedlileyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili kusibaya sikagroup A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, i-TP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye le-Zesco yakwele Zambia. Kusiphala sikagroup C kule USM Alger yase-Algeria, i-Mamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye le-Wydad Casablanca ele-Morocco. Kusiphala sikagroup D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, i-JS Kabylie yase-Algeria, i-AS Vita e-DRC kanye le iqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kwisigaba se-Caslaka Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpelaviki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chickenin e-National Sports Stadium. Iqembu le-Manyika Diamonds lizanqinyelana le-Lezepich Kariba Evengere. Iqembu le-FC Platinum lizadibana le-Leata ngasemandaba. Iqembu le-Njezi Platinum Stars lizadlala le-Dynamos ngase-Pawpaw. Kuthi iqembu le-Harare City lizadlala le-Mshwane Stars ngase-Ruvaro. Ngensonto iqembu le-Cape United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana lele-Triangle ngase-Luveve. Iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot. Yakuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Tailwane ngase-Papa Field. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala delikamehlo kaZulu elesithupha njalo lilesihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa bezigqumbaqumba imbambo zikasatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. idlalate lakhe leli linengoma ezilitshumi. Njengehlala yenza, umehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Biwe le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebetha uBabulanga Thokozani. Ngazosebenza lo mvumi lena indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena bathi uThulane, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude. Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
Kufacebook sebenzani mehlo kaZulu Mnqolo, or ungithinte kuyo le number +27834302W2W6+27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo sithandekile emhlanga ngikhona pha eWashington. Likhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli bezimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.